Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitsepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maneru akanaka vatereri tinosangana zvekare maneru anasi uri musi wechishanu kukadzi 15/2019 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Uwandu hwevanhu vanonzi vakafira mutsaona iyo mumigodhi kuBattlefields pedyo nekadoma usiku hwemusi wechipiri hunonzi hunogona kudarika zana ukuvo hurumende inotara tsaona iyi senational disaster. Vanhu vakawanda muZimbabwe vanoti vane tarisiro yekuti ZANU PF neMDC dzichaita hurukuro dzekugadzirisa mamiriro akaita zvinhu munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Uwandu hwevanhu vanonzi vakafira mutsaona yemumigodhi kuBattlefields pedyo nekadoma usiku hwemusi wechipiri hunonzi hunogona kudarika zana sezvo vamwe vevanhu vanofungidzira kuti vakavharirwa pasi vaipinda mumugodhi uyu zviri kunze kwemutemo. Hurumende inonzi yatara tsaona iyi setsaona inobata nyika yose kana kuti national disaster izvo zvichaona kuti mufi ega ega achowaniswa chiuru chemadhora negumbeze rokubatsira pakuvigwa. Mutungamiri weMDC Vanessa Chamisa vatumirawo mashoko ekunyaradza mhuri dzine hama dzakawirwa netsaona iyi. Vanhu vaichera goridhe mumigodhi miviri inoti Cricket Mine neJongwe Mining Cooperative iri kukadoma vakasangana netsaona iyi mushure mekunge mvura yakawanda yanaya izvo zvinonzi zvakaita kuti kuite mafashamu akatsemura dhamu zvakazorodza mvura mwena inopinda mumigodhi iyi. Zvinonzi pave kufirwa kuti vamwe vevanhu ava vanogona kunge vakatoeredzwa nemvura iyi vari pasi ipapo. Mapoka akasiyana siyana kusanganisira Civil Protection Unit anonzi ari mubishi kuedza kukupa mvura iyi kuti vanunure vanhu munjodzi vakwanise kunge vachisvika kune vanhu vakavharirwa ava. Asi zvinonzi basa iri riri kunonotswa nekuda kwekushaikwa kwemichina inokasika kukweva mvura kubva pasi uyewo pamwe nemvura inonzi ichiri kunaya. Gurukota rezvekutongwa kwematunhu vaJulai Moyo vabuditsa gwaro rinoti pari kudiwa mari inosvika mazana maviri ezviuru zvemadhora asi hurumende haina mari iyi izvo zvaita kuti vakumbire rubatsiro kubva kune mapoka akasiyana siyana. Vamwe vanoti vanoona sekunge hurumende yakanonoka kutora matano sezvo tsaona iyi yakaitika patove nemazuva matatu asi pasina kana chati chaitwa. Ukuwo mutevedzeri wegurukota rezvemigodhi vaPolite Kambamura vanonzi vari kupa vaishandisa migodhi iyi mhosva yokuvhara nzira yaifamba nemvura kuti vakwanise kuchera goridhe. Mutungamiri werimwe remasangano anomirira vashandi vemumugodhi reNational Mine Workers Union of Zimbabwe vaNdodhana Sithole vanoti vamwe vaichera goridhe ava vaigona kunge vapinda mumigodhi iyi zvisiri pamutemo izvo zviri kuita kuti pasazikanwa huwandu chaihwo hwevanhu vangadai vakavharirwa nemvura iyi. Ngati nzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 naVasitole.
Tatina zvinge zvekuti hapana chatichaitika vachirimbotira kuti vapombe mvura kuti hapana yekuti vanogona kupai zvino vasati kwanza kumba mvura iyo because vakakumbira mama makombresa zvibva kuna naasimbira zuva mari kubatsira ikoko.
Tiri kunzwa kuti bazi re Civil Protection Unit rakubatsira waikoko riri kubatsira zvakadii?
Ya ndizvo zvaripo but at the moment hapana chinogona kutika nekuti mvura mawa ndiyo yakaita ka ende apa mvura iri kungonaya. Saka vanongo wapo zvavo chiriko nechekuti mvura ikangokombewa chii ndokuti patange kubatsirwa. At the moment hapana zvinogona kuitika.
Mati maane ruzivo here kuti vanhu vangani vangadai vakavharirwa pasi apa?
Vanhu vakavharirwa munhamba yatiri kuhai 35 kwanzi vanhu vari over 100 vakavharirwa ndo zvandawana izvozvo. Zviri kunzi 35 vari kutaurwa ndo vakapinda vakanyorwa mubhuku but tiri kuya nechekuti kwai pavanopinda paya kune vamaone zvosangana navo pasi zvozoita kuti nhamba yayo isvike chii ku100. Saka vanhu vakawanda chaizvo vari pasi but inyaya yekuti pari kuburitswa nhamba yevanhu vakanyorwa.
Ndiani muridzi wemugodhi uyu?
At the moment I'm not sure but ndichiri kutsvaka because panoiza kuti pane vakuru chaivo vari mukati memugodhi uyu.
Migodhi mingani yakapindwa nedambudziko iri?
Migodhi miviri but iri padhuze napadhuze zvake iri muarea yemukadhoma iyoyo.
Tichitarisa nguva yatorwa pasati paitwa rubatsiro vastole pachine tarisiro here yekuti vari mumugodhi umu vangadai vachiri wapenyu?
Haipapo tinganyepirana hapachina mupenyu. Apa chauda kuretati wamabhodhi kwete kuti kwanzi panganikwa mumupenyu haisinotipotsepo.
Imiwo sesangano revashandi vemugodhi munoona sei matano atorwa kubva musi wechipiri usiku paita dambudziko iri kusvika pari nhasi pasati paburitswa munhu?
Ya pari kunetsa ndechekuitika mugodhi iyi inenge ichimainiwa ka migodhi inenge yakambomainiwa kudhara ikasiyiwa saka pane pasina mastandards akakwana zvokuti kana paitika dambudziko rakaita seiroro ka zvinorema kuti vanhu vadii vaburitsiwe. Saka ipapapo asi dai inge iri mai inenge ichinyatsooparata ka zvine safety mukati yakakwana hazvizonyanyi kurema asi migodhi inenge yakambomainiwa ikasiyiwa mozouya vosangana nemanhingi nemakorokozo nekachipindawo mukati imomo saka vanonesa.
Tinoona kuti kune dzimwe nyika kwakaita tsaona dzakaita saizvo dzemumigodhi kunogona kubvawo rubatsiro kunyika dzakatoitawo sekuna naAmerica nevamwe vachienda kunobatsira ikoko nemishini yechizvino zvino. Zviri kuitwawo here izvozvo? Muri kuona paine urongwa here hwekutsvagawo vanobvawo kana kuna South Africa vane unyanzvi?
Pari zvino hapana chatichambotaurika. Ndizvoda tovabudisai vari munomu vaone kuti kana vakoniwa ndizvozodana kuno but pari zvino hapana vati vadanwa vari kubva kunze.
Avo vanga vari mutungamiri weNational Mine Workers Union of Zimbabwe vandodana Sitole vari parunhare neStudio 7. Vanhu vakawanda muZimbabwe vanoti vane tarisiro yekuti bato riri kutonga reZANU-PF richaita hurukuro dzekugadzirisa mamiriro akaita zvino munyika nemapato anopikisa. Chimwe chezvinhu zviri kukonzera kusawirirana pakati peZANU-PF neMDC inyaya yekuti ZANU-PF inoda kuti MDC itange yabvuma kuti mutungamiri weZANU-PF vaEmmerson Mnangagwa ndivo mutungamiriri wenyika ari pamutemo, izvo zviri kuramwa neMDC. Munyori mukuru weMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vaDouglas Mwenzora vaudza Studio 7 kuti dzimwe dzenyaya dzinoda kutaurwa neMDC muhurukuro idzi dzinosanganisira nyaya yekuti akakunda musarudzo yemutungamiri ndiani, mamiriro ezveupfumi hwenyika, uye kuti mapurisa nemasoja asaita zvematongerwo enyika.
Isu seMDC takati tinoda hurukuro hongu nemamwe mapolitical parties kusanganisira kunyanyanyanya hurukuro neruling party ZANU-PF. Pozoita hapo hurukuro dzingazoitika pakati pavachamisa navamunangagwa. Asi hurukuro idzi tiri kuti isu ngadzinge dzichiitwa mediated nemumwe munhu mutongi gava asiri wemuZimbabwe, asiri vamunangagwa. Saka chinofanira kuitika ndechokuti tinotofanira kuita mutongi gava anova president weimwe nyika. Chechipiri chatiri kutaura ndechokuti hadzifani kunge dzingori hurukuro nje. Ngadzivei hurukure dzinotarisa nezveupfumi hweZimbabwe, kutambura kuita vana veZimbabwe, nyaya yekushayikwa kwamabasa. Ngadzive zvehurukuro dzinotaura nezvekuti masoja nemaCIO nemapurisa basa ravo harizi rekumbunyikidza kodzero dzevana veZimbabwe. Saka toda kodi, toda hurukuro zinenge zine chinangwa cheku unza zine punduso kwa anawe Zimbabwe.
Chie cha hurukuro nga kuti hurukuro izi zibudirire?
Isu se MDC takanyora pane tsamba yandaendesa nasi ya takanyora kuwakuruwa kurive sadaki. Kichiti isu hurukuro izi tiliku zida. Uye zwa mnanga gawa takawanyora tsamba tikati hurukuro zida asi. Ngadzwe hurukuro dzine chinangwa, ngadzwe hurukuro dzino dzine muenzanisi anobva kunze kwenyika, uyezve ngadzisawe hurukuro dzekuzama kuda kumedza vamwe vanhu kana kushandisa vamwe vanhu.
Munoti nezvinotaurwa navamunangagwa kuti vachamisa vatanga vabvuma kuti vamunangagwa ndivo mutungamiri wenyika pasati paitwa hurukuro.
Vamunangagwa vanenge vachiresva kana vachidaro kuti tanga wati zvakati ndokuti tigozotaura. Kwete, hurukuro dzinonzi uyai titaure ane chinyindo chake obva ataura ipapo. Nyaya yavari kutaura kuti ndionesa president, ndiyo nyaya inofanira kukurukurwa nezvayo iyoyo.
Chii chinofanirwa kuitwa nevatungamiri vaviri ava kuti hurukuro idzi dzibudirire?
Chekutanga, vanofanira kusangana paina mutongi gava. Wowirirana kuti ngapawe nehurukuro, havapinde musubstance yekuti hurukuro yacho pachataurwa chine chine chikwete. Vanongowirirana semapresident emapato avo kuti takabvumirana kuti tikurutiwe nehurukuro, mutongi gava tabvumirana kuti anenge ari mingi.
Avo vanga vari munyori webato MDC va Douglas Monzora vachitaura vari parunare kuHarare. Sezvo tichitema tisina kwatakarerekera, tabatawo nhengo yeZANU-PF muAmerica Dr. Frank Guni, avo vanoti hazvigone kuti vamunangagwa vamboisa pasi utungamiriri hwenyika kuitira kuti paitwe hurukuro. Naizvozvo MDC inofanira kuziva kuti iri kuita hurukuro nemutungamiriri hwenyika.
Vanhu vanonyanya kutarisa kuti MDC Alliance neZANU-PF ndo dzinofanira kutaurirana. Aiwa, maZimbabweans vese ndo vanofanira kutaurirana. Waro urikurongwa na president neZANU-PF ndewekuti tese sevana veZimbabwe ngatigarei pasi titarise kuti nyika yedu toinangisa mberi sei tiri pamwe chete.
Vachamisa vanoti vanoda kuti vamunangagwa vapinde muhurukuro idzi vakaenzana navachamisa. Munofunga zvinokwanisika here izvi?
Hazvigone izvozvo, nekuti vachamisa havana masimba ekuti president ngaambosiya chigaro chake chekuti ndiye mutungamiriri wenyika. Hatingarambe tichidzokera kumashure. Chiripo ndechekuti vamunangagwa ndivo vakasarudzwa, ndivo vari kutonga nyika. Saka hazvigone kuti mutungamiriri wenyika onzi aenzaniswe masimba noumwe munhu asina kusarudzwa nevanhu.
Chii chinofanira kuitwa nevatungamiri vaviri ava kuti hurukuro idzi dzibudirire?
Chinofanira kuitwa ndozviri kutoitwa. Chekutanga, makaona vamunangagwa president mutungamiriri wenyika vanova zvakare mutungamiriri webato reZANU-PF vakativo vanhu vatungamiriri vese vezvematongerwo enyika, vatungamiriri vese vanotungamirira zvinoremerekedzwa munyika, vangave makereke vangava vei, ngatiugarei pasi tiumbe hwaro wekuti tizoita musangano mukuru wekuti tese vanotungamirira zvakasiyana siyana munyika tonanga kupi, ivo vachipa pfungwa dzavo nemaonero avo semunhu akasarudzwa kutungamirira, kuti ini ndakadanga ndoda kuti nyika inangi kwakati, imiwo chitipai pfungwa dzenyu kuti tibatanidze pfungwa nenjere tiendese nyika pamberi. Ndo zvinofanira kuitika, ndo zviri kutoitika. Zviri kutaurwa navachamisa kuti ini ndinoda zvakati, havasirivoka vanofanira kutaurira kuti nyika inofanira kuenda kwakati vari vega.
Imimi seZANU-PF, chii chamuri kuita kuti hurukuro idzi dzibudirire?
Isu seZANU-PF tiri kukurudzira, uye ivo mutungamiriri wenyika takatovapa mazano, takavayambira, takavapa yambiro yekuti mutungamiriri nyika kuti iende mberi, itai kuti vezvemakereke, vezvematongerwo enyika, madzishe nevamwewo vane chiremera munyika tiite dare guru renyika rokutarisa kuti nyika yedu yoenda mberi sei.
Avo vange vari nhengo yeZANU-PF muAmerica Dr. Frank Guni vachitaura vari parunhare vari muWashington DC. Masangano yemakereke muZimbabwe ari kuramba mashoko ekuti ari kushandiswa nedzimwe nyika mukukonzera kusagadzikana munyika nechinangwa chokubisa hurumende pachigaro. Munyori weZimbabwe Council of Churches, Reverend Dr. Kenneth Mtata, vanoti basa remakereke harisiri kusarudzira vanhu mutungamiriri asi kuedza kuti vanhu vagare pasi vachitaurirana zvinhu zvinoita kuti nyika ibudirire kunyange vasingawirirani pane zvese.
Chiripo ndechokuti kuchine basa rakakura zvikuru, nhaurirano inonzi National Dialogue ibasa rakakura chaizvo. Iye zvino tiri kuno kumusangano watanga tinawo training yatanga tinayo iri kuno kuZurich kuBasel, kwatiri kuedza kukwenenzvera mafungiro okuti kana vanhu vachitaura nezvenyaya yeNational Dialogue vanomboreva basa rakadini.
Muri vangani kutraining yamuri kuita iyi?
Tiri 4 vanhu vabva kuZimbabwe, umwe ari kubva kubato reMDC Alliance, umwe ari kubva kuofisi kwa Vice President Muhadi, sezvo ndivarivo vane responsibility yokuzvidzana neyereconciliation, umwe ari kubva kuNational Peace and Reconciliation Commission. Takauya kuno kutiri 3 team kuti tuonesane kuti basa iri rakamira sei, tigotsvaga nzira yekuti tingashandisana pamwe chete chirudzi kuti basa rachona ripfuurire kumberi zvakanaka.
Pamisangano miviri yakaitwa zvondarapera, vachamisa vakaenda kune umwe chete, vamunangagwa vakaenda kune umwe chete. Muchazvifambisa sei sezvo chinangwa chenyu imimi muchiti ndechekuti paitwe nhaurirano pakati pemapato akasiyana-siyana munyika?
Nyaya yenhaurirano haisi nhaurirano yamapato ematungigwe ezvenyika. Yematongegwe zvenyika irimowo mukati menhaurirano. Inhaurirano huru yenyika, kana kuti yatingati a comprehensive national dialogue. Inoincluda zvinhu zvakawanda, inoincluda vanhu vakawanda, saka inopfuura nhaurirano yezvematongegwe enyika.
Zimbabwe Council of Churches nemamwe masangano akazvimiririra pamwe chete nemi, muri kushorwa kuchinzi muri kushandiswa nedzimwe nyika kukonzera mhirizhonga kuti mubvise hurumende pachigaro, munotii nazvo?
Pane tsamba imwe chete yatakaona yakanyogwa neumwe achishuva manyepo nezvinhu zvakawanda zvaakanyora ndezvezviri zvenhema, asi hazvitikahadzi nokuti nyaya yatiri kufamba nayo inyaya yakakoshera munhu wese. Inyaya yakataurwa nomutungamiri wenyika, inyaya iri kutsinidzigwa mutsamba yataona yakanyogwa neSADC, inyaya yatinoona ichitsinigwa nevanotaura hama dzeZimbabwe dzinenge dzichikurudzira basa rokuti Zimbabwe ingapfuurira sei ichienda kumberi. Nyaya yokuti Zimbabwe ite nhaurirano iyo pachayo haisina munhu anoda kuti tibudirire asingadi kufambidzana nenyaya iyoyo.
Avo vange vari munyori weZimbabwe Council of Churches, Reverend Dr. Kenneth Mtata, vachitaura vari parunare kuBasel kuSwitzerland. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weNigeria vaMuhammadu Buhari vaita musangano wokupedzisira nhasi nevatsigiri vavo wekutsvaga rutsigiro, ukuwo ari kuvapikisa musarudzo yemutungamiri wenyika vaAtuka Abubakar. Vaitawo musangano une mutsindo wekutsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo yemutungamiri wenyika iri kuitwa mangwana. Nhengo dzeparamende muEgypt dzavhota zvine mutsindo dzichitsigira kuwedzerwa kwemakore emutungamiri wenyika vaAbdel Fattah el-Sisi kusvika muna 2034 vachitonga. Izvi zviri muurongwa hwekuvandudza bumbiro remutemo wenyika iyi, izvo zvichaona utongi hwemauto huchisimbaradzwa. Urongwa uhu huchavhoterwa pareferendum ichaitwa. Mm-hmm. mumwe mutori wenhau dzemifananidzo anoshanda akazvimirira ega Zinyange Anthony aisa padandemutande mimwe mifananidzo yaakatora mushure mokushaya kwevakambe yomutungamiri weMDC wekutanga vaMorgan Tsvangirai senzira yokuvaremekedza pamwe nokuvarangarira. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Zinyange anoti kuziva vatsvangirai kwaakatanga kuita kwaibva mune zvaitaurwa pamusoro pavo nenhepfenyuro nemapepanhau zveurumende. Asi nekufamba kwenguva uye nekuzove kwake mutori wenhau dzemifananidzo, anoti akazove nemaonero ake avatsvangirai akasiyana neaichinzwa. Pakafa vatsvangirai, Zinyange anoti aive muguta reBulawayo.
Ndakava ndiri kuBulawayo, kunova nzvimbo ine mukurumbira werutsigiro rweMDC. Vanhu vakasangana panzvimbo yepaCity Hall. Vakaitawo zvavakaita mukurangarira vatsvangirai and ndaivapo nichitora mifananidzo sezvo riri basa rangu kutora mifananidzo. Chinhu chandakanyanya kuongorora chikuru ndechekuti vanhu mukuchema kwavo vaipemberera mabasa anga abatwa navatsvangirai munguva yekurarama kwavo.
Zinyange anoti semunhu anoziva zviitiko zvakakosha munyaya dzekutapa nhau, akaona zvakakosha kuti aende kuHarare kuti atore mifananidzo yekuchema kwavatsvangirai ikoko nekuda kwekuona mhomho nemhomho yevanhu vaida kuenda kunoviga vatsvangirai kumusha kwavo kuBuyera. Zinyange anoti akaona zvakakodzera kuendawo ikoko kunyange hazvo achiti aive asina kunge agara akazvigadzirira.
Mubasa redu renhau zvinhu zvakakosha kuratidza zvinhu zvinenge zvichiitika nekuti mumakore anotevera tichada kuzoona kuti chii chakaitika. And chimwe chinhu chakandikashamadza, vamwe vanhu vesiri vebato raiva ravatsvangirai vanga varipowo, vanga vabva kunzvimbo dzakasiyana siyana kusvika pamusha pavatsvangirai. Asi pakunaya kwakazoita mvura yakanaya mvura chaiyo, mvura zhinji pakati peusiku, vanhu vakanayiwa, vamwe vachizvifukidzira, vamwe vachigumbatirana muzhinji hwavo kungoti vawane kudzirwa nekuti vasanyanya kutota. Asi vanhu vaiimba mukati memvura imomo vachidzana vachiperekedzera vatsvangirai.
Munambudzi wegore rakapera, Zinyange ndemumwe wevatori venhau dzemifananidzo gumi chete vemunyika yemuAfrica vakaburitswa mubepanhau rine mukurumbira reThe Washington Post nekuda kwebasa ravo. Mumwe mufananidzo wake wakaburitswawo zvekare neTime Magazine pakati pemimwe zana yeTime 100 Photos of 2018. Mubasa rake akatora mifananidzo yakawanda yavatsvangirai nevamwe vakuru vakuru kusanganisira vaimbove mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Zinyange anoti zvimwe zvezvinhu zvaiyemura pana vatsvangirai kuve munhu akazvininipisa zvisinei nekuti vaive mutungamiri ane mukurumbira. Anoti nguva yakashanyira vatsvangirai kuBinga mugore ra2017 ndeimwe yaanonyanya kuvarangarira nayo.
Vatsvangirai ndingati ndinonyanya kutondera kuBinga kumatinoti inzvimbo yakangoshoreka ine vanhu vanotorerwa pasi pasi. Asi ivo vakakwanisa kuindako tingati munguva isiri yekampeni, isiri yeelection, vachienda vanzwa kuti kune vanhu vane dzimba dzakarohwa nemheni mhuri dzinokwana kuita 6. Asi pamutauriro wavaiita nevanhu kunyanya vanhu vave kuBinga vanotarisirwa pasi, zvakandiratidza rimwe side ravatsvangirai kuti aiwa munhu anoshanda nevanhu ende ivo navo vanhu vaiva vakasununguka kutaura navo.
Zinyange anoti mubasa rake anoshanda asina divi raakarerekera. Asi anoti akaisa mifananidzo yaakatora pakufa kwavatsvangirai padande mutande rake senzira yekupawo ruremekedzo rwake achiti anoona izvi zvakakodzera nekuti vaive munhu akanaka.
Mufambiro wavakaita nezvematongerwo enyika ndingati vane kodzero yekuva mumagwaro ehistory kuburikidza inini pachangu nezvashoma zvandinazvo. Chikamu chidiki chandakangosarudza kuti arega ndichengetedze chikamu ichi chigondirangaridzawo kuti neniwo pakushanda kwandakaita ndakava neprivilege yekusangana nemunhu akaita savatsvangirai, ndosaka ndakachiturika pawebsite yangu. Vanhu vazhinji vakakavha kana kutora mifananidzo yavatsvangirai, asi nguva zhinji anenge ari mapress conference marali. Asi ini ndinovaremekedza nekuti ndakawana kwanisa kuita privilege yekuti nditore zvinopfuura ipapo.
Pamubvunzo wekuti iye ane maonero api pakuenzaniswa kunoitwa vatsvangirai navamugabe, Zinyange anoti sevanhuwo vaviri ava vane zvavakagona nezvavakatadza. Asi anoti vatsvangirai vanofanirwa kurangarirwa semunhu akarwira kodzero dzevanhu vose zvisina vakawanda vakaita apo zvaivo zvakaomesesa kuita izvi. Anoti mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vane zvakawanda zvekudzidza kubva kuna vatsvangirai.
Vachamisa vakanga varipo vachifamba navatsvangirai vari mundima vari mudiki kuna vatsvangirai kureva kuti vaitodzidza zvizhinji kuna vatsvangirai. Saka pachitambo chekuti tivafananidze tinogona kuti vatsvangirai vakavhurira vachamisa nzira yekufamba nayo inova ndo yavanofamba nayo nhasi. Asiwo vachamisa tichiti tivape kodzero yavo pa chidano chava shika uye chavari kutarisira kushika. Tingati vari kufamba au vachivandudza nekuna dzurudza paka nga pasina kunyatso kukwenenzura na vachangirai.
Mubasa rake Zinyange anonyanya kufarira kutora mifananidzo ine chekuita nezvekodzero dzevanhu zvemamiriro ekunze pamwe nekuchengetedzwa kwezviwanikwa. Mumwe mifananidzo akatora ndewe mumwe musoja achirova mumwe wake kumusana achimurambidza kupfuura vanhu pakuratidzira kwakaitwa muHarare muna Nyamavhuvhu gore rakapera. Mufananidzo uyu wakaita mukurumbira mukuru sezvo akaburitsa pachena zvakaitwa nemauto musi uyu. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taura Ishava.
Yashika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pa social media.
Pachirongwa che Let's Talk ngati kurukurei, nhasi tangatiri kutarisa zviri kuitika munyika, uyezve tichitarisa nyaya dzevaimbi vari kutsika dzimbo dzitsva.
Chema, imi nda chema, nda chema. Nimi wakata, ngati zveiva zvinji baby. Chenda, ndoda
Taura itinzo mfundisi.
Regai ndichi ni matamudzi kwa makuru manu kumuri yose Zimbabwe. Chibiru chaka itika che kumugodi che maini ya ka parawe amada ka wanda dinosika andri zunti no wadza mani. Taarisinga fungiri za kafara zuzinga gona kitika. Kudu zi mamaini wa aninga asina chibiru chaka naka aninga shota masezi. Kwa hati wanu wanungu wa singo chela wa singo tulamari wa kuwe makambani.
Hello.
Hey, tukutawara nani uye shemuri kupi?
Tukutawara na mkuma justice station, tuku F4 flash kukadoma.
Hey, taura iti nsiki.
Ya, dauto mutanga utawara ki bata mao kone ama nisha mwariza ka shaika pa kwetuwe cricket maini ku Battlefield. Ya, chingote murizie shemo zinitari rozo zilo wadza school.
Saka murikuona sei zvataurwa nehurumende kuti yati iyo chiitiko ichi national disaster.
Ya, esilese tozvitenda zvedu kuti hurumende yapindirawo bhozi nemamirira akaita ekonomi yedu vanhu vanenge vakatoomerwa zvakanyanyisa zvokuti kupindirawo kwavaita vanobatsirawo hama dzacho kuti kuti zvichengetedze. But still, ironda risingapori kuhama dzasara yedu bhozi vamwe vashaita vava vanhu vanga vachitoriritirawo mhuri vanga vakatarisirwawo.
Nonzi Filimoni Morisi ndiri muHarare. Harare zvikutambura. Nyaya yevanhu vakadhibitirwa nemaini kukadoma iri kutishungurudza zvakanyanya. Kuvishungurudzika zvakanyanya nenyaya yekuti vanhu ivava vanhu vanga vachisaitira kuchengeta mhuri dzavo. Zvino nekutaika kwavaita kurova kuti nemhuri dzavo dzakararawo zvakare.
Inii ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Muchirongwa che Women's Round Table na HPM chiri kutarisa kurudziro yekuti munyika muye nekutaurirana kuitira kuti nyika iyenderere mberi mune rakanaka. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko ku Studio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Uwandu hwevanhu vanonzi vakasvira mutsaona yemumugodhi kuBattlefields paJoni kukadoma usiku hwemusi wechipiri hunonzi hunogona kudarika zana, ukuwo hurumende inotara tsaona iyi senational disaster. Vanhu vakawanda muZimbabwe vanoti vane tarisiro yekuti ZANUPF neMDC dzichaita hurukuro dzokugadzirisa muchiro akaita zvinyika. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndoti mosara zvakanaka.
So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba isiphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Chonanjani mthokazo muhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolesihlanu mhla zilishumi lanhlanu kuNhlolanja 2019 nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
yakwenzakalayo ukuthi umgodi sowagcwala amanzi ngendaba yokuna okwenza izigulo. Amanzi agcwala emgodini, abantu bavale phakathi, into etshengisa abantwana labo bane inamba desizwa okuthiwa yi 35. I-information esinayo yokukhanya bayedlule khonapho ngani bayafika kuma-100.
Uhulumende usenqume ukuba ingozi ehlele izimbamgodi ezifele emgodini wegolide eGaloma ibe ingozi ephatha ilizwe, i-national disaster.
Noyisicelo sika Charles Thomas nomunye wakhe sokuthi bebesuka endlini icala labo lisathethwe emthethendaba. Siyangena enkundleni mhlaka 22. Kodwa kwamanje okuthembisayo ukuthi i-State of National Prosecuting Authority sivumele ukuthi aso bantu abale ngozi yokuthi bengabaleka.
Umthethwandaba we-High Court wobulawayo uthi uza kwahlulela ngeviki ezayo phezu kwesicelo somsolwa uCharles Thomas, yena odinga ukukhululwa ngemali yesibambiso i-bail. Kuwoza Friday lamhlanje silomcoli uGRK Mabuza ehamba leqembu lakhe elezihlangene Super Sounds bephethe idlalade labo elitsha. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uhulumende usenqume ukuba ingozi ehlele izimbamgodi ezingaba ngamashumi ayisikhombisa ezicatshangelwa ukuthi zigalule zafela emgodini wegolide ibe yingozi ephatha isizwe sonke, i-national disaster ngesiNgisi. Lingozi yenzakale ngolwesibili eBattlefields duzane ledolobho leKaloma ngemva kokuba idamu eliseduzane lomgodi weSilver Moon likhiphe amanzi, kodwa kuze kube namuhla bekulokhu kungakatholakali osindileyo kumbe isidumbu ngoba kusazanywa ukugijwa amanzi kulumgodi. Isinqumo se-National Disaster sitsho ukuthi imoli zababhubhileyo zizaphathiswa ngurhulumente ngemali engangenkulungwane eyodwa ngemoli inye. Umphathintambo karhulumente obona ngenhlalakahle kaZulu uMnumzana July Moyo uthi kufunakala imali engangenkulungwane ezingamakhulu angamashumi amabili, i-$200,000 ukukhupha amanzi lokuphathisa izimoli zabacatshangelwa ukuthi bafile. Umoyo uthi kulomunye njalo umgodi oduzanelo weSilver Moon othiwa yi-cricket mine lakho okulabasakhulayo abane abacatshangelwa ukuthi bengaba begalulile. Uthi kuzathatha isikhathi ukudinga izidumbu kulumgodi ngoba utshona kakhulu. Umoyo uthi abangaphathisa ngemali bamukelekile. UChris Gande weStudio 7 uxoxela umkhokheli wezisebenzi zemigodi National Mine Workers of Zimbabwe, uMnumzana Ndodana Sithole, obelungiselela ukungena emgodini weSilver Moon Mine namuhla.
Yakwenzakalayo ukuthi umgodi sowagcwala amanzi ngendaba yokuna okwenza izigulo. Amanzi agcwala emgodini, abantu bavale phakathi, into etshengisa abantwana labo bane inamba desizwa okuthiwa yi 35.
information is like you can have it, the phone up to 9500.
Even to in Bonalava, I will like to lawyer to our own Nelly, so I would take it.
Ah, I would like to it. Well, I guess I was there with me. But somehow with the Pompe Amans, what they mean, China, who is in class, and I'll be met with a compressor, my food, with the Pompe Amans, a Pumese. You could see the Kaisu of Raman, that's another thing, yes, and you will be looking at China. So, kind of
says, well, Abanye Befanisa Lubana, Uhulmen, the Wapu, the Uta Party, say, Ugutin, Wapangis, why Nelly's Uta keep Abant. Kuliqiniso inlo.
Ya, ngeke ngithi kuliqiniso ngoba siliqiniso ngoba ngiyakhangela imgodi yethu le iyabe imgodi enye eyachiywa kudala bese kubuya amakurukuza abe ngena phakathi lawo khonapho kodwa sikhathi sinikeke kula bakhulu khonapho abakhulu abavela kuhulumende ababekhona yikubona iy'ndaba zakhona ziphuma inhambi iphuma incane kodwa sinyasiza ukuthi inhambi injani iningi so babezama ukuthi ezinto zingaphangisi ukwazakala yikho kunokwathina ekubanye ukuthi into kuphuze kuncedwa abantu.
Sikhuluma nje zikhona yini izihlobo zalabo abacatshangela ukuthi baphakathi ezikhona phandle komgodi?
Ya, zikhona.
Umnumzana Ndodana Sithole ngomkhokheli wenhlanganiso yezisebenzi zemigodi National Mine Workers of Zimbabwe. Ubexoxa ecingweni lo Chris Kande wa Studio 7 as a Battlefield duzane le Kaloma. Umthethwandaba we-High Court wobulawayo uthi uza kwahlulela ngeviki ezayo phezu kwesicelo esikhwezwe ngumsolwa umnumzana Charles Thomas esokuthi akhululwe njalo athonisiswe evela ekhaya kucala aletheswayo elokubulala ipolisa.
Igqweta lenkampani eMathonsi Ncube Law Chamber elimele uThomas oleminyaka engamashumi amahlanu lane 54 yokuzalwa oyisakamuzi semzini weNjube kobulawayo lo Bernard Sibanda oleminyaka elishumi lasikhombisa 17 ohlala emzini weNyulo Bengula kobulawayo njalo. Umnumzana Dumisani Dube uthi sebethole impendulo esuka eNational Prosecuting Authority isebenzelana lomthethandaba waphezulu owe High Court of Zimbabwe kobulawayo ukuba uhulumende usengahlulela isicelo sokuthi uThomas yavunyelwe ukuhlawulela isibambiso sebail kusalindwe ukubana icala lakhe lithoniswe.
No isicelo sika Charles Thomas nomunye wakhe sokuthi bebe suka endlini icala labo lisathethwe emthethandaba siyangena enkundleni mhla ka 22 before Justice Moyo. Kodwa kwamanje ukuthembisayo ukuthi i-State of National Prosecuting Authority sivumile ukuthi asobantu abale ngozi yokuthi bengabaleka icala lingakangena.
Izembatho zezibotshwa sezahanjiswa ukuyahlolwa emthethwandaba ukuba kubonakale ukuthi yibo ngempela na abaphatheka ekubulaweni kwepolisa njalo akukatholakali abafakazi uqobo ababona ngawabo amehlo ipolisa libulawa ngababili laba. Iningi labantu ababotshiweyo ngesikhathi sokutshengisela ngokungayingi emsebenzini okwenzakale emavikini amathathu edluleyo lokhu bemiswa phambi kwemithethwandaba ehlukeneyo edolobheni lakobulawayo njalo akula osethe wakhululwa kulabo asebethonisisiwe. UThomas Losifanda bacalwa ngokuthi ngenyanga edluleyo abantu betshengisela ngokukhalala umsebenzi ngokungayi emsebenzini emzini weNjube kobulawayo bahlasele ngamatshe umufi obelipolisa u-Exon Mawone walimala kakubi wathwalelwa esibhedlele se-UBH lapho afike wabhubhela khona ngelanga elilandelayo.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Um Umongameli Emmerson Mnangagwa sephindile njalo wathi uzimisele ukwenza inkulumo ezingaxazulula inkinga ezibhixe ilizwe. Kodwa akucaci ukuthi uzimisele na ukuzehlisa avumelane lomkhokheli webandla leMDC umnumzana Nelson Chamisa, yena owafaka imigoqo athi kumele uMnangagwa ayilandele andubana kukhunyiswane umlotha. UChris Kande uyalandisa.
UMnangagwa utshele abamela amanyamazo eZimbabwe izolo ukuthi eZimbabwe entsha uZulu uyavunyelwa ukutshengisela kodwa akumelanga abe lodlakela. Imbiko kaMnangagwa eyenkulumo igcizelelwe ngumphathintambo wezobudlelwano lamanyamazwe uMnumzana Sibusiso Moyo olobe enkundleni yeTwitter esithi eleZimbabwe livuleke amasango kudaba lwenkulumo. Kodwa ingcwethe ecubungula izombusazi womnumzana Zenzele Ndebele uthi inkinga ekhona ukuthi kumele kuqale kucace ukuthi kanti vele injongo yenkulumo zakhona ngeyani.
Bafuna ukukhuluma ngama-talks ukwenzela ukuthi uMnangagwa esolve i-problem yakhe legitimacy. Bafuna ukukhuluma ngama-talks ukuthi kube lengqubekela phambili kweze-economy or bafuna i-government of national unity. Because I think whilst everyone evumelana ukuthi kumele kube lama-talks, but akula muntu ongani akwazi injongo yokuthi kube lama-talks kuyini. Kuyini abakugandeleyo, kuyini abakufunayo, ngoba akufanani no-2008 lapho-ke izane yayidliwe yayingenama-members akwanileyo phala. Lokwakathi esizane ze-2/3 majority eParliament, so bayabusa bangenza konke abakufunayo, so kumele kucace ukuthi vele ama-talks la bafuna ukuwa-achieve.
Kumaviki amabili adluleyo uMnangagwa ubize umhlangano wanxusa inkokheli yamabandla ezombusazwe kodwa umkhokheli we-MDC uMnumzana Nelson Chamisa kayanga. UNdebele uthi osekwenzakele kutshengisa ukuthi uMnangagwa nguye ongazimiselanga ukuthi kube lenkulumo.
I don't think ukuthi uMnangagwa vele u-serious ngakhuluma ngama-talks, because uzacabanga ukuthi ujayele nje into zama-hide and seek lezi ukuba eloku eqhuba isikhathi. Phela yibo abantu ababehlupha kakhulu ngesikhathi kunegotiyethwa ama-talks ezaphu lezanu ngabo-1985 up to 87. Ama-talks angangathatha 24 months ukhulu into ezingacaciyo. So uzananzela ukuthi uMnangagwa is using the same script, because uthi yena wawuqala singakakhulumi kumele livume ukuthi bengu-president. You know, so by that sefuna ukuthi yena kufuna after ukuthola ilegitimacy leyana angadecide ukuthi ezisukele ezihambele. So amboni ukuthi ulayo sibili ukuthi kubele lama-talks kwenza into ezicacayo.
Kodwa isiphathamandla sebandla lezanu PF uMnumzana Joseph Chuma uthi inkinga ayikho kuMnangagwa kodwa kuMnumzana Chamisa umkhokheli we-MDC.
Umsobala engikwaziyo mina owakhulunywa ngumongameli welizwe ubaba uMnangagwa, njalo engumongameli wephathi elizane PF, usekubeke sobala kaningi-ningi. Ngibone lasemaphephandabeni futhi ehlangana lama-diplomati awavele kwamanye amazwe ekhuluma into efana naye ubona yena izame zakhe zivulekile, umnyango wakhe uvulekile. So kuyatshengisa ukubana umongameli wethu uzimisele ukubana ngabe abantu bayahlala phansi bakhulumisane. Pho-ke udumo nangu-ke lungapha kulaba amanye amajaha laba abasakhulayo abangakaboni ukubana kwesi sikhathi abakwenzayo yikudlala ngempilo zabantu, yikudlala ngokuhlupheka kwabantu. Babuye kuhlale phansi kukhulume, yinto eqakathekileyo. Yabona ngihlala ngikhuluma mnibona obonakeleyo ngomlomo kuphinde uluze ngawo umlomo. Manje ungakela ulungisa ngomlomo, okusala uyagcina usukulungisa ngogodo. Manje ungawulungisa ngogodo, omunye usala efelimile, omunye njalo akwazile nokubona adlule kulowo mhlaba, okuyinto engadingekiyo.
Abezokholo labo baphakathi kwemizamo yokuthi kukhulunyiswane phakathi kwebezombusazwe kodwa layo imizamo yakhona ikhanya ingaphumeleli. Ingcwethi kwezomnotho welizwe uMnumzana Rejoice Ngwenya uthi uMnangagwa nguye obonakala engacaci ukuthi inkulumo uyazifuna yini okwempela kumbe hatshi.
Umi endaweni engayisiyo. Ekuqaliseni wayengathi ungumuntu ongesikhiwa ole-advantage, kodwa kwakathesi inkinga eziqondane lezimbabwe umunotho indlela abamba ngayo abantu ayilungile abantu kusokukhulunywa reality lase America lase Britain ukuthi hathi izwa zilungisiswe ngibona ngathi mina kungaba lenkulumo kodwa asoze zibe zinkulumo eziyabe zi siqondiswa ngumnanga kwezi inkulumo eziyabe ziqondiswa nje ngomuntu ovela ngaphandle kwamabandla abusayo.
Lo ngumbuzo osasenzima kakhulu ukuphendula. Ngimele iStudio 7 ngise Washington DC, igama nguChris Gande.
Livestock lamhlanje sikhangela imizamo yokuletha inkulumo phakathi kwamabandla ezombusazwe eZimbabwe. Kambe izaphumelela na imizamo? Thumelani text message kunombolo ezithi 001 202 465 0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli wele Nigeria umnumzana Muhammadu Buhari ulokhwe lwisa ukuba aqhubeke esembusweni lanxa elokuphikiswa okukhulu ngowebandla eliphikisayo. Umnumzana Atiku Abubakar bobabili batholakala bekhankasa kanzima kukhetho oluza kwenziwa ngempelaviki. Kulamasotsha angamashumi amane lanye abulawe ekudubukeni kwebhomba ebelithiywe emoteni ezithwele kudwendwe lwezimota zebutho ebezithwele izikhali kwele India esigabeni seKashmir. Lesi sehlakalo sikhwezele ukufuthelana phakathi kwele India lele Pakistan, lona eletheswa umlando wokugcina amalwa ecatsha ngele India. Umlovi uOlivia Mahwaya Spanda usethule ugwalo olukhumbuza abeZimbabwe abahlala emazweni ukuthi baza kuba yisizalwane zalelo lizwe baze baye kufa kungakhathalekile ukuthi sebethethe ubuzwe balawo mazwe. Kubika intatheli zindaba yethu uBenedict Nhlapo ekwele South Africa.
UOlivia Mahwaya Spanda uthwetshulwe yingwe eGwangwabedzi eFilabusi ngo-1979. Wafunda iprimary school yakhe eSt Matthews, waya kwenza isekendari eChazi. Asanelisanga ukuqhubekela phambili ngemva kokuqeda uform 4. Loba kunjalo usebhale ingwalo ezimbili oluthi ukuzala lalolu olwamanje oluthi ubuzwe abuthengwa. UMahwaya uthi ukubhala ngolimi lwakho ngesiko lakho langobuntu bakho akudingi izikhwicamfundo.
Ngathi nje ukubhala kusegazini lami, ngiyakuthanda ukubhala. Ngaqala ngisafunda esikolo. Ngicabanga ukuthi ukubhala ukuzikholwa wena ukuzethemba ukuthi lento ngingayenza. Asonto engathi khona engavela ngokuthi uhambe mebuze kube labo master's degrees.
Phansi kwesihloko salolu gwalo esithi ubuzwe abuthengwa, uthi usungaya England utshintshe ube njengabo, ungene eMelika lawe ube ngwakhona, kumbe ubhace eGoli lawe kuthiwe uyinjivana. Kodwa akutshintshi ukuthi udabuka ejotsholo omnyambambile.
Kwalo lwami lumayelana ngathi lo muntu owasuka eZimbabwe esiza eSouth Africa ukuthi azodinga amadlelo aluhlaza. So lukhuluma ngempilo ahlangana layo eqala ukungena kwaze kwafika esikhathini sokuthi abuyele emuva esehlulekile ukuphila ngobunzima ahlangana la.
Kanti ke uthi ugwalo lwakhe luyakuveza ukuthi ulimi lwesiNdebele akalufundanga esikolo kodwa ulumunye ebeleni likanina.
Ngisebenzise ulimi lwesiNdebele esikhwabithekayo esimnandi olunonileyo nje ukuthi umuntu uma elufunda angeke alubeke phansi. Indlela ebengilucecisa ngakhona ulimi lwami.
Uthi ke sinye isizathu esenza afise ukuthi lolu gwalo lufinyelele ezikolweni kuma-library nasemuntwini wonke eZimbabwe.
Bengikhangelele ukuthi babone isimo nxa sisithi sise ezizweni sicatshile. Babesazi isimo esihlangana laso. Lezinto ezinhle lezimbi esihlangana lazo ngoba ngicabanga ukuthi ngibe yilizwi labaningi.
Katike akavumelani lalabo abacabanga ukuthi indawo yezingwalo isithethwe zinhlelo zokuxhumana ebulenjini be-internet.
Kusadingeka ukuthi bazifunde izingwalo, bazilondoloze. I-technology iya ilokhu isiyaphambili. Kodwa izingwalo mazibhaliwe ziyabe zilokhu zibekwe zikhona ngoba namanje ezabhalwa ngabobani bayabobani lokhu sizithola zikhona.
Uthike iphupho lakhe likhulu yikuloba izingwalo eziningi ezinye aziguqule zigcine zitholakala kubo mabona kude. Abafuna ukuthintana naye ngalezingwalo zakhe uthi baxhumane laye kuFacebook egameni lakhe lithi Olivia Makhwaya Sibanda. Melethulu 7 Johannesburg le South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Itchy was a Friday, my darling. Was a Friday, 7 to 14.
Kuhlelo Woza Friday lamhlanje silomhlabeleli werumba uGRK Mabuza ehamba leqembu lakhe lezihlangene Super Sounds bephethe idlalati labo elitsha. Leli lidlala telikamabuza elesivili njalo lilesihloko esithi awuvele sobala. Umhlabeleli wethu le idlalate lakhe lakuqala ngo-2017 kwathi kunyanga ezimbalwa ezedluleyo walandela ngaleli elilengoma eziyisithupha. Le ngethi emthadweni. Yona ingubani kahle kahle linsizwa
ekhaya mina mbe yakobhango mbe ya eplumtree kobhango esigabeni semakwako ilapha engizala khona umfule nginathawo nathi smuko ilapha ekuzala khona uGRK Mabuza enhlane Super Sound ilapha engizala khona kobhango esigabeni semakwako eplumtree.
Ezinye ingoma ezikuleli dlalade zigoqela ethi liyathanda, odokotela kanye lethi bachayeli. Bangalithola ngaphi idlalade lakho abalifunayo?
Balithola eJohannesburg, eSouth Africa, ekhaya likabikhona. Amanamba ngawatshela la amanamba abangathinta labo bantu belithole kiwo 071-088-4024 and then 076-222-3111. Bangafona la amanamba walithola idlalade likaGRK Mabuza nesihlane Super Sound emadlalade amathelala kulizwe nombosa. Ngiyabonga.
Ubatshiyela wapha amazwi abalandeli Mabuza?
Abalandeli engawatshela khona ukuthi ngiyafisa kakhulu ukuthi bethenge ama-original CD konje lisikwazi siqhubekele phambili sibenzele imisebenzi emihle. Angikhethe emculo ukuthi uphi umculo kodwa bethenge kube yi-original CD ukuthi abaculi bekwazi njani beqhubeke sasebenzele izinto ezinhle. Ngiyacela kakhulu balandeli bethu, ngithanda kakhulu, ngiyathanda kakhulu, ngithanda thandi. Ngicela impela lithenge ama-original CD. Wenzele ukuthi iqhubekele phambili ngomsebenzi omuhle esilenzele wona. Ngizibongela mina GRK Mabuza uFast Kutshwe Mabuza ukuthi ndlela ekhaya nabalandeli, balandeli andela sifone yimi lo longithesa.
Uphuma ke enkundleni uGRK Mabuza ngale ethi mama wami.
Yawuqala ngendaba yomoya mama.
lapho khona lala ngothula lala ngothulo sekumuntu lothathela nesabuthanga siyakhumbula
Qembu lakhe lezihlangene Super Sounds bedlabela kamnandi besigqibela uhlelo lwalamhlanje bebeku Woza Friday. Yatshaya ikatari lapho yezwanganu yatsha. Siziphetheke ngokukhangela bezihamba phambili. Uhulumende usenqume ukuba ingozi ehlele izimbamgodi ezifele emgodini wegolide eKaloma ibe ingozi ephatha ilizwe lonke i-national disaster. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo ngontungameli Nkomo. Matukanduna bafuphatile.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.